Ino
kwereje bulonyeni chino ne chino
wila
mtateni
mawila
zirko kufu zirko kotsobo kotsobo zvakamuka zvandogona inini ndakapasa wakafoira unogara wakazvimba wakaboira ungatondikunde kukotsira nekuti ndinojimba ndinorira sei padinokuona pese yomira munfungidza sweet mumumuyira tikaona olembe tinodira tinenge takujimba kiroria andisi gasp but ndiri woria munyika mavo ndova ita xenophobia kuita kunge vanhu vesomalia vauya kuzogara kuslovakia sei kwamuri ukoko kuriko kunotangira kusumukira mhepo tsomisei inini ndinokudai makadaro saka kwandiri uri mhepo yo mutori tembo vekuti pane vanhu tinochivhiira chidembo o nekuti handizilena chidembo nditori leader anolida by example o ukanzwa vachitanotikunda